nhasi uno parliament yanga iri kukadoma nekubhindura vanhu vachibvunzwa kuti vanoda here kuti mitemo yekuti munhu auraya munhu zvine usinye atongerwe rufu urande uripo. Saka takakwanisa kusangana nevanhu vakati kuti ini ndandiri mubhindura, tasangana nevanhu vakawanda vamwe vachiti mitemo iwoyo wekuti munhu aurayiwe kana auraya mumwe munhu ngaurambe uripo, nezvikonzero zvavanga vachitaura kuti hakune vanhu vazhinji vari kuuraya vanhu zveutsinyi. Saka maetenzi iwayo ari kuwanda, saka tikabvisa mitemo zvinoreva kuti vanhu vanoramba vachiwanda. Kwozotiwo vamwe vanga vachiti aiwa ngatibvisei nekuti hazvina zvazvinochinja, pasi rese pane mukurudziro yekuti mitemo yonge ichibviswa. Saka ndomataurire anga achita vanhu isisi mamembe eparliamendi achingonota chingonyora pasi zvaro pano.
Saka muchibva kubhindura, chikwata chenyu chiri chaendawo kupi zvakare?
Tichibva kubhindura mangwana tee tiri mumbare pasodati hall, tozobva toenda kudembotombo kumarondera, tozobva toenda kwamutare, tozoenda masvingo. Vanhu vanga vari mukadoma vachange vachienda from kadoma vachienda kugweru, voenda bulawayo, voenda kubedbridge. Ndo mafambiro atichange tichiita.
Kana mapedza kunzwa pfungwa dzevanhu sedare reparamende, munenge maakuzoitawo sei? Ndeapi mamatanho amunenge muchazotorapa?
Kana tanzwa pfungwa dzevanhu tinozoenda nadzo kudare reparamende, tonopresenta ripoti yedu. Then dare reparamende rochiona kuti ari matanho arindatora eedza kugamuchira bhiri iroro kuti richiitwa mutemo, kana kuti kuramba kuti bhiri iroro risapfuura pastage nekutaurwa muparamende. Saka ine tende yangu vaprocess yekugadzira kuti mutemoyo uchiitwa, kana vanhu vati ndaiditemo ngaibviswe, inobva yabviswa. Then totiita kuti kuve nemutemo mutsva wokuti hakusina mutongi wemhosva anotongera munhu rufu. Asi kana zvanzi zvaramba uripo, hapana kwazvinozivi zvinokugumira ipapo.